Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyusha misika, asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Komiti yeparamende yaiongorora gwaro rezeki rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo inotura zvayakawana kuparamende ichiti zeki haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, bato rezano PF rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murinyararo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Preliminary Delimitation Report yatura zvayakawana kuparamende nhasi uye inoti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo uyewo zvakawanda zvaisina kuita zvakajeka nekudaro zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuti gwaro iri rishandiswe pasarudzo pasina mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti iyi vapupuraito gare pivezano PF vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeparamende yaratidza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pevanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeye kuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa nekomiti yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyusha misika, asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora avo vanove nhengo yekomiti iyi vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo kwete vanhu vakanyoresa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti report ye ZEC ngai itwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinopadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muward, dzisiri muconstituents, dzisiri mumigano. Takatarisa ipapo tikaona kuti mhuri dzingakwana 3,000 muguta reBulawayo hadzina padzakaiswa, zvichireva kuti havakwanisi kuvhota.
Zvimwewo zvisina kufadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakaturwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese ezek, uye raive rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo vaRodi Musyimukaikiwa. Tabvunza vaKiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa, vakati
hungu tichaedza pose patinokwanisa kugadzirisa kana zviri pamutemo.
Nhengo dzeparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa neAd hoc Committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya, uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga rezek iri kumutungamiri wenyika nemusi wechina. Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise ZEC. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende raratidza pachena kuti ZEC haikwanise kuitisa sarudzo dzakachena munyika.
Kana tichida kutaura paseya ZEC nezvaita izvi, vanofanira kudzingwa vese.
ZEC inosungirwa nemutemo kuburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno, kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga inonzi yakaitika kwamurehwa svondo rapera, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF, kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, bato reZANU-PF rakurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatiro CCC kumurehwa North svondo rapera. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reTwitter kuti akasunga vaPoka Chigu, avo vane makore 34 ekuberekwa, pamwe navaDignity Nadzo vane makore 31 chete, maererano nemhirizhonga iyi. Mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri, idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reCCC inhengo dzeZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava, sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzeZANU-PF. Kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi, zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaNeva Chimutashu vane makore 64 ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 paRunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu 14 vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara. Asi vaNyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare, kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa. Zvichakadai, vakafanobata chigaro chemutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kuGoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti nhengo dzeZANU-PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana ZANU PF my youths, and then kwaka kidnapwa kana kutorwa va Thomas Mugwagwa na vatari sai Jeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varowa msana wese waita red nekurowa
asi murongi wemisangano muzanu PF va Mike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji havavhotere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi
kana vanhu vachida kuvhoterwa vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota vachivaudza kunaka kwomusangano wezanupf vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa nezanupf vachivaudza kuti zanupf ndiro bato rakauyisa independence muno saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varowa havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachichidzirwa
kunyange hazvo bato rezanupf riri kukurudzira runyararo muzvare mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera vabima vakurudzirwa vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo vabima vakurudzirwa kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa
dai vehome affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa vanhu vawane mabirth certificate
hatina kukwanisa kutaura nevezek pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwewo mativi avo pakurudziro yezanupf iyi sezvo nharembozha dzavo vose dzanga dzisiri kudayirwa ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara kusanganisira vana vadiki zviri kugara pavanhu vanodarika mazana maviri. Zviri pavanhu vanodarika mazana maviri vakadzingwa kubva pane imwe kereke yazvaipotera iri muJohannesburg muSouth Africa uye zvinoti zvave kunonga svosve nemuromo. Vapoteri ava vanonzi vakadzingwa nevanhu vaizviti ndeve Operation Dudula avo vari kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa vachiti ngazvibude munyika iyi. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Amai Mwaila Musoja avo vane vana vana vavanogara navo muSouth Africa vasi vachibva kwamanyene kuchivhu vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturikidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula taimu yavakasvika iyo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatizinga vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4. Vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro, havasi kuenda kuchikoro. Nenhau yakaitika paEllis Park iyoyo. Nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu, tisina vana chinhu. Kana pekutangira hatina, panenge saizvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara pamusibi House kuDonfondein muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semuna anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata mumiri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid hama dziripi sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sachigaro weOperation Dudula vaDen Hadebe vati tivatumire mibvunzo panhendemutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr. Janet Munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvanga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate vakatumira ivo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti ava vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya apply mamwe magwaro asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 rand anodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesserwa saka takangomirira kunzwa kwavari.
Shimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 10 nemana chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana sevanhu vamwe chete.
Kereke Central Methodist muJohannesburg yange yava nemakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyatsi zvematongerwo enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano renhau reZim Live rinoti murume mumwe chete afa mushure mekupfurwa kwevanhu vane chitsama vanosanganisira mapurisa pane rimwe sowe reJohan Masowe mubhuku rekwane Gombwe pasi paishe Ruzani kuhwedza. Sangano iri rinoti apfura vanhu ava mumwe murume anofungidzirwa kuti aimbove mupurisa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muMalawi, amai Kumbeze Kandodo Chiponda vati denda rekolera rakaipisisa ratirabata Malawi kwenguva yose rauraya vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Vati nyika yavo yakaona vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 22,759 vachibatwa nedenda iri kubva zvaratanga muna kurume wegore rapera. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General vaMerrick Garland neZuro vakadoma chikwata chakakosha chinopa mazano kuti chiferefete kuti magwaro ehurumende anofanirwa kunge akachengetedzwa akaguma sei ave kuchengeterwa kumahofisi aimboshandiswa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari muWashington pamwe nekumba kwavo kuWilmington mudunhu reDelaware. Vamwe varimi rekumatunhu ekariba Sanyati neHurungwe kumashonaland west pamwe nemamwe matunhu emunyika yose vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana zvikwanisiro zvekurimisa zvinopiwa pachena nehurumende sezvavakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzere yekupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita secommand agriculture presidential input scheme nepfumvudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza chete pasina mbeu. Gore rino kusvika pari zvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimi wekusanya asati awaniswa mbeu ndivatichaona ramba nepasi. Varaba nepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato rezanu PF chete.
Havasati vapedza marodzi akutiitina zvachose kana rodzi hakutori namarumu, asi vari kutoita zvavo muno mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vavo vezanu vachipa vanhu vavo vezanu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukariba vajohn Masaba, avanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Inga yekutwai kuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matee takawirira hanzi tinanzi tinogumira matakawirira negavhumendi
asi ZANU-PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu remashonaland west amai Siena Makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Our biggest worry is Kariba district. Transporters are shunning kuendesa mainput. Saka pati kuwana support isiindi Makande, Siyakovu, Musambakaruma, Mola, Negande.
Gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeArmy.
Pane kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, VaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara, nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara, pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima, sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai maiwepgt.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera, nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani, zvinoita kuti hudyi hwembesa hudzikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva, nokuti varimi vazhinji vemumaminda mudiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu remashonaland west rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira, Daniel Robert Mackey, uyo anoti ari kuruka damba refuidzva rine nziyo gumi dzaanoti achapakura dzese kana dzaibva. Muimbi uyu anoti vabereki vake vakamurerera mumagitare zvekuti akatanga kuridza ngoma dzemagitare achiri kakomana kemakore matatu. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vabereki vangu vese vaiita zvemagitare, mai vangu vaiita zvekuimba,
bangwa iza magitare ende zvakandipawo that push yekuda kuita wo
pano wataka kura tichinzwa iswa ainzi Josh Maker irova wa magitare munomuziva here
yes.
All
right ako wangu bamunini wangu
saka zviri muropa kaizvo
zvagara muropa
saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi
pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo vanhu vachashanda navo vamwe maartists like Geritai vamwe vanoita Josh Maker and nevamwewo vakawandawandawo and ichabudisawo like album ichabudisawo muna nana March ringe riri kutanga pese maplatform zita rinoti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tiri kukuona.
Pakaita dzimbo dzinoita dzinosvika 10.
Yeah.
Dzimwe dzacho dzenge dzichiti Mwari munogona. Ndo imwe song iri very iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo. Nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyimimi saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel but tingati tiri paku spread message positive.
Pane kataka terera mazuva perapo patakanzwa nezvenyako. Ikanonzi chiimbo tudza ine zvako mbicha.
Right, aka ka ndikuka chekutanga kangu kanonzi He Loves Me. So iyoyo ndotenda Mwari kuti ndanhu maizvo manzwa ari kunzwa nevanhu totenda Mwari zviri kutotipusha kuti tirambe tichingoita tichitamba tichingoti ita kuti simbisa kuti hayo chipo chaipo
vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai vanoda kuzoti uyai mumbotiroverawo vanoda vanokuwana ikupi
vanondiwana pa toti Instagram vita irinonzi pa Instagram mk wavy spelling is mkwadey pamasongs anowanika pa YouTube same thing is wavy official ndipo pamunowana YouTube makaenda painstagram yangu oro pafacebook pafacebook is Daniel Mac ndipo pamunokwanisa kudibata
pakajeka chitiudzai song imwe chete yaticharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwawo kuti aiwa Daniel haana kumira musha
song iyi inonzi He Loves Me ndiyo hwani yandakabudisa yandakatanga kubudisa and amwe achateerawo nezvakadaro
For the first time in my life I feel love flowing in my eyes The same all that was cold and lifeless Now it fills with joy and happiness Because of his love Because of his love Yeah
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Maker manzwa achiita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 ari muTexas muno muAmerica. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. manheru anhasi apo tiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende yevanhu gumi nevatatu yaiongorora gwaro rakaburiswa neZEC rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasvitswa kuparamende nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro reZimbabwe Electoral Commission rekutanga rekutarwa kwemiganhu inotura zvayakawana kuparamende ichiti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuMurehwa North, bato reZANU PF iro riri kupomerwa kukonzera mhirizhonga iyi rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 zibandlela 2023 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
I report liyana nxa ibuya izwekhi ithi kithi njengeparliamente lelizwe lonke. Sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitsho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka.
Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission eZEC ole preliminary limitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempila kahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Spanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo weStudio 7. Komiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission eZimbabwe Electoral Commission ole delimitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe, ngakho ke ithi kumele lwenziwe kakutsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe lidale lePhalamende namhlanje, ikomiti le ithi kakuzange kulandelwe isisekelo sombuso ikakhulu ekusetshenziseni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iparlamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeka ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
I-report liyana nxa ibuya iZEC ithi kithi njengeparliamente lelizwe lonke, sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitsho njalo ukuthi kuprovince enje kulabantu abangaka. Kodwa i-committee kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi gambe lawa ma-figures akhulunywa ngawo aphuma ngapi. Nxa kulethwa i-draft report ye-delimitation, kuqakathekile ukuthi iZEC ibuye le-voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababa-register ukuvota ku-constituency lange-constituency bangayo.
Uqhubeke esithi okukhitshwe yilolu gwalo ngakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Ama-recommendations aphume ku-report leyana ngama recommendations aphume ngokuvumelana ephakathina kwamalunga committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda. Kuyini esasikuzwisisa njengamalunga ead hoc committee kulawo ma recommendation.
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Sesi sisalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi nxa sizabona impumela yephalamende ukuthi kuyaphuma njani, then ife sizabona ukuthi hayi i-next course of action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kweZEC labamabandla ezombusazwe.
Political science masikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermine ukuthi mbani ovotayo mbani ovotile. Ama-issues abawarezayo mina nje i-political science ngiyazwisisa ngoba ndithe ngikhangela ama-results e-delimitation report kutshengisa ukuthi iZEC ikade create ama-constituencies kuma-areas angani ale iZANU-PF apha yethu.
Ikomiti ezahlolisisa ugwalo lolu olujulileyo ibeyikhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla leZANU-PF edaye lephalamende. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu amabili 210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti ukuthi njalo kwengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituency angamashumi amathathu njalo izigaba ezinjenge-Warren Park lasekambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare silezinye ezintsha ezigoqela esehunyani, Churu, Budiriro North ne-South, kube sokusiba lase-Epworth North ne-South. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwakhe luphakathi kokulungiselela uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kuleli dolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukuchaza imbangela yokumisa uSibanda umsebenzi ethi uzakhuluma ngemva kophenyo lwekomiti ezahlolisisa ukumiswa kwakhe.
Disciplinary policies, the issues of staff need are not for discussion in public by anyone.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube uthi uma kulandelwe izinqumo zokumiswa umsebenzi kulungile angabi ludlawo lokonakalayo edolobheni.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile. Indaba le yokumiswa kukadirector we-health kungakuyikuthi kulandelwe izinqumo njalo kungakuyikuthi umsebenzi bewehluleka. Siyinhlanganiso ke siza kwemukela khona kodwa ke sikukhuthazayo ukuthi kulandelwe zonke izinqumo njalo kulandelwe zonke izindlela okumele umuntu nxa emiswa zilandelwe kungazi kwathiwa abesesiba yilo ke udlawu oluzama ukuvikela okuba ngabe kusenzakala edolobheni lakoBulawayo kunokuthi kulungisiswe lokho ngabe kusonakala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaze ukuba amalungelo oluntu ezisebenzi engephulwa mahlayana lidolobho elehluleka ukulondo loza idolobho.
Izisebenzi zonke kumele ziphathwe ngendlela efanele ukungakhathalekile ukuthi umuntu yini. Ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi i-council noma ngubani umuntu nxa emiswa umsebenzi amiswe ngendlela yomthetho, akhuzwe ngendlela yomthetho nxa kukhona okubi akwenzileyo. Silethemba ukuthi i-council izalandela yonke imthetho, ihloniphe amalungelo wonke efanele awahloniphe awezisebenzi zayo.
Ukumiswa umsebenzi kaDube kuchiye iningi likhakhamele ngoba bebekhanyelele ukuba aphuthe uhlelo lwakhe lokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni leli esalinde ukuthola usekelo olwe Joint Operation Command ngoba sekulendawo i-council ehluleka ukuzifinyelela kubikwa sesisezandleni zabathile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje namhla i-council yakoBulawayo yabele abaswelayo izipho zokudla lempahla ehlukeneyo ngaphandle kohlelo lukameya waleli dolobho. Ngaphansi kohlelo lwakameya waleli dolobho olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekwe injabulo enkulu lamhlanje kobulawayo izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla eSmall City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, umeya kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million Zimbabwe dollars imali esigayele besokusithi kuma US dollars sithole 4,000 kusiya khona. Ababe applying singathi ama beneficiaries ade edinga uncedo afika 8,000 ukathi senelise ukuthi sincede abangu 1,300 singathi lezo izakhamizi ezihluphekileyo ukathi imizi engu 13 yele imizi singathi ama children's home, old people's home nabanye abanjalo njalo ama institutions ama charity institutions.
Ilunga lecommittee ebona ngebulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund unkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langqase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akobulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akunamali elizweni lethu. Isifiso sikhona, abaningi baphile khonokho abalakho, bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelalo.
Unkosazana Giriabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonye kakhulu esithi kuzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Right, sina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho lesi esisitholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngaphi. Hayi, ngikawumanini. Sile 16, ogogo bangu-32, okhulu bangu-28.
UMajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Sile sibonga sikhulu kakhulu kumeya. Njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana nalezi. Ngakho ke siyabonga. Sengathi inkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bonabo abangu-34 abakhona manje Ralston omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza umbono kahulumende weMelika.
Manyano weRussia ongomunye wamalunga angangela kuguqulwa awumkhandlu wezokuphepha omanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations Security Council wephula izinqumo zomkhandlu lo okusobala ngokuthenga izikhali elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe iDPRK kanye lakwele Iran empini yodlakela eqhutshwa ngeleRussia kwele Ukraine. Inxusa leMelika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthe lokhu kulihlazo. Elimelika liyaqiniseka ukubana iDPRK isanda kuhambisa izikhali zakuqala kunkampani yezimeleyo eyakwele Russia ethiwa yiWagner eyiyona eyahlawulela lezo zikhali njalo eyiyo elenkulungwane zamabutho athunyelwa kwele Ukraine, ngutsho unkosikazi Thomas Greenfield kumbiko wakhe. Ngenyanga kaLwezi, i-DPRK ihambise ama-rocket lemicibisholo ama-missile kwele Russia ukuba lezi zikhali ziyesetshenziswa yinkampani ye-Wagner. Ngenye ingxenye, kungenxa yezigwebo zezomnotho kanye lokwenqabela ukuthengiswa kwempahla ephuma kwele Russia ngaphandle kwelizwe osokubangela ukuthi inkampani ye-Wagner izule emhlabeni jikelele idinga abangayithengisela izikhali ukuthi isekele impi le-Ukraine. Ngokuhlolisisa kwethu, izikhali ezathengiselwa inkampani ye-Wagner kazisoze zilethe mehluko omkhulu kusisindo sempi le-Ukraine, kwengeza unkosikazi Thomas Greenfield. Kodwa siyakhathazeka ngoba i-DPRK ihlela ukuthengisela ezinye njalo izikhali kunkampani ye-Wagner. So kule minyaka ethize uhulumende wele-Russia esebenzisa inkampani ye-Wagner ukusekela izihlelo zakhe ezilengozi kanye lemigomo yamanye amazwe aqeda uzinzo lapho ezama ukubonakala emazweni e-Middle East kuze kwazile Africa kanye lakwele-Ukraine. Ukuthenga izikhali kwele-DPRK ezokuyasetshenziswa ekubhidlizeni ele-Ukraine inkampani ye-Wagner sokwengeze ukungahlaliseki esiqintini somhlubulo we-Korea ngokupha i-Pyongyang imali engasetshenziswa ekuqhubekeleni phambili ilolonga njalo ithuthukisa ukubumba izikhali zombhubhiso kanye lenhlelo zama-missile. Ukudluliselwa kwezikhali lezi kwenzakala ngesikhathi lapho ePyongyang engeze inhlelo zokuvula imicibisholo ama-missile amaningi okwamagama njalo angakaze abonwe ngomnyaka ka-2022. Enye ngayinye yala ma-missile eseyephule izinqumo ezimbalwa ezomkhandlu wokuphepha i-Security Council okuzamela ukuthi le-DPRK liziphendulele kulumkhandlu. Ngaphandle kokuvikela i-DPRK ezenzweni ezingekho emthethweni, ele-Russia lalo liphatheka kuzenzo zalelo lizwe ezingekho emthethweni njalo ezisongela inhlalakahle yamanye amazwe, kuqhubeka unkosikazi Thomas Greenfield. Ele-Russia lalo selibambisana lalezi zenzo. Ele-Melika lizavusa lolu daba kumhlangano ezayo oyemkhandlu wezokuphepha eyomanyane wamazwe i-United Nations Security Council. Ele-Russia kuzamela liziphendulele ngokuthenga kwalo izikhali kwele-DPRK lakwele-Iran okungekho emthethweni ukuqhubekisa impi yalo lele-Ukraine.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele-Melika. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Lona ke liphethe isingle yalo entsha. Untungamile inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Isihloko salingoma sithi iGene Nebechu. Umthokozisi Dube ngumholi weqembu.
Sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi, sizwe sinyama. Ngizalwa eCholojo endaweni yakongqulo. Kanti ngokuhlala ngihlala eCosmos City eGoli ukuzama impilo. umculo ngiqale ngo 2021 ngakhipha i-album usizwe sakumphakazi ngabuya last year inyamazane ezacile ngezi 24 zika December ngathi ayi ithi ngenzele abathandi bomculo isingle track osihloko iGene neBeshu
emvunulo yakondo sina singamaphinga siyawukhoza emvunulo yakondo sina singamaphinga siyawukhoza emvunulo yakondo
lisithi iGene neBeshu kulingoma likhuluma ngani kahle kahle
inhloso yokuthi ngithi iGene neBeshu lapha bengikhuza okanye bengakha abafowethu ngoba ngiyabona isizwe sethu isintu siloko sihamba siyaphela loko sihamba siyaphela kanti kuqala imvunulo ibinendlela yokuthi imvunulo igqoka kanjani manje uyathola umuntu egqoka iBeshu uthole egqoke nebhulugwe uyabona okanye egqoka isudu so into yakhona igcine ingasabukeki kahle uthole sesikhulunywa kabi so nje nami bekuyindlela engakha ngayo
abangathanda ukuxhumana lani balithola njani
itholakala kuwhatsapp ngokuyifonela ungayifonela ku 062 37 45 636 ngiyayiphinda 062 37 45 636 umkhando ozikhandayo akuvalwa iqembu lami eliselisha ngane zakwethu ngicela isapoti ngicela ukukhuliswa yini akekho umuntu oyongikhulisa ngaphandle kwenu ma ngabe kuwukuthi kuyakuthokozisa lokho engikwenzayo ngiyacela ningisapoti ngane zakwethu isponsa yasicela mpela ma singabe sikhona
Kandanza letholothe endaweni yakwaNgqo kanti induna yami ngiphethe uNgqo ngithi ngidlulisa ukubonga kubo bonke abathandi bomculo wami abathi siyofala ofa khona qhawela kini unqobani umfakacheni le phansi emadopo uprimu le phansi emadopo ingunikazi lenkani unokhanya kacheni le phansi kwamazibisa Untandokazi gatsheni lephansi kombamba umzilo bomvo ngithi ngiyabonga kubo bonke noma ngasanibalanga nonke bafowethu isikhathi sona sisincane kakhulu we DJ kanti wasowenze njani laphana mngani wami ngiyishutela nje ngithi ngiyishutela ma ngithi qhamthuthu nelokhu njalo engeke ngisayibala ngiyadlula-ke lapho we mpongo Nangashongo phela mngani wami ukuthi oyeke umculo. Wobuya ndoda. Amancoko angidlalela nje mfana. Ake sikhebe, ake sihlebe, ake sihlebe. Asihlebe mfana wami ungezwa umuntu. Usho uthi nawe ungumfanekiso kaJesu. Thobisi. Hayi usho uthi umubi ngangampela kuNkulunkulu. Ngithi ndlulisa ukubonga kubo bonke abantu abangisapotayo ebusuku nemini bethi siyovala ofakho. Awuthi mbongu nje bonke. Uthi cofa cofa lapho kuyena siyabadingela siyabadingela labo abakhuluma kakhulu abathi kwanje bomva ayikho ingoma umbuzo wami uthi kanti ubani umele ebhale ingoma uinjiniya noma umculi ngiyanishiya kanjalo
Sase sakhumbula ekhaya amadoda aphuma etsholotsho becula besegoli bazibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo lengoma zabo ezimnandi okwamagama. Sesigqiba namhlanje uhlelo lwethu ngohulumende weZimbabwe obelomkhosi wokunanza ilanga labakhubazekileyo emaboleni ezansi yemandebeleni lapho ezama ukulimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo. Sizona okugcweleyo kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
Abantu abakhubazekileyo basezansi emandebeleni bajabule okumangalisayo ngokuba lomcimbi wokunanza ilanga labo obekumele linanzwe kunyanga edluleyo kampalakazi. Emele uSenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo ezansi emandebeleni unkosikazi uNdiya Ngwenya uchaze ukuba abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba afana labangakhubazekanga.
Sikhangelele ukuthi khona bahanjiswe ezikolo ngeminyaka eyiyo elungeleyo ukuthi behambe esikolo sukela ku-ECD beze befika lapha benelisa khona ukuthi lapha oyenelisa ukufika noma emayunivesithi uhulumende ulayo imali yakhona yokuthi ababhadalele.
Umnumzana Chriswell Nyakujka, umqondisi ohlangothi lwezenhlalakahle kaZulu eMathebeleni South olwe-social development, uchaze ukuba imali yabafundi abakhubazekileyo ikhona ngaphansi kohlelo lwe-disability fund. Umfundisi Whiteman Moyo omela abalobala uthi kuhle ukuqakathekiswa kwamalungelo abakhubazekileyo.
Lwalamhlanje ngolokuqala ukuthi abantu abakhubazekileyo bazizwe bezigqaja kakhulu, bazizwe besempilweni, njalo lolu suku bekuqakathekile ukuthi aluba lungaphindwaphindwa njalo ngokuthi sizizwe sibili siphakathi komphakathi. Umuntu wonke okhubazekileyo uzizwile ukuthi laye uyaphila.
Okhubazekileyo engumculi ekhezi umnumzana Bheki Impilo Sibanda yena ukhala ngokuthi kabatholi sizo lwemali lokubancedisa kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.
Khulukhulu mina engakutsho njengathi abantu abatsha sinezinto esebenzisa ukuthi sizenze, kodwa ngokuswela mepe enxenye lokuswela kuncediswa kube sekusiba nzima. Ngoba ngikhuluma kunjeninjenje le qembu endiyicreatileyo elethokozani Super Sound ngilabantu abatsha, ngilabanye abakhubazekileyo, but ngokuswela i-PM system yokuthi sisebenze kusuka kube nzima.
Ukhansila kaward 10 emaphisa umnumzana Thabisa Moyo uthi kuhle ukuqakathekisa amalungelo abakhubazekileyo.
Kutshengisa ukuthi lathi esingakhubazekanga kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi sihlale sibambene ngobana bayingxenye emuli, njalo kuzahlala kunjalo. Lathi futhi kungenzeka ngelinye langa sivuke sikhubazekile, kodwa ke kumele samukelane.
Unkosikazi Bonyi Fuyane olomna wakhe okhubazekileyo ngomunye wabakade bekhona emcimbini.
Qakatheke kakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngokuthi labo bananje bafanele labanye abantu abafana lathi, bangajiywa ngaphandle kuzo zonke izikhathi.
Lanxa ilanga labakhubazekileyo linanzwa emaboleni ekhezi emkhosini oqoqwe lugatsha lwe-public service labour and social welfare, lalimele linanzwe ngenyanga edluleyo kampalakazi mhlaka-3. Ngomnyaka odluleyo ka-2022 leli langa ele-International Day of Persons with Disabilities belinanzwa phansi kwendikimba ethi Transformative Solutions to Inclusion Development, the role of innovation on fueling an accessible and equitable world. Ngimele iStudio 7 isemaboleni ekhezi, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udaba lokwala kwamalunga edale lePhalamende ukwamukela ugwalo olwahlukanisa imingcele yokuvota olwe-preliminary delimitation report olulotshwe ngabe-ZEC. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabekomishini eye-ZEC olwe-preliminary delimitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ngokumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho, uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Uhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo abaphuma eCholocho. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.